Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa negukura hundi votaura pamusoro peurongwa hwebhavhade rava Mugabe richaitirwa kumatebeland mwedzi unouya. Dare redzimhosva rinonyima Pastor Philip Mugadza mukana wekubvisa mari yechibatiso. America yogadzirira kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri mutsva mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeRemnant Church vaPatrick Mugadza vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka zvimwe zvitendero zvichitevera mashoko avo ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachashaya gore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, amai vongai muchuchuti, vati vamugadza vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Izvo zvinotevera mutongo wavambenge vatura mangwanani wekuti vamugadza vanofanira kutongeswa pamhosva yavari kupomerwa zvichitevera chikumbiro chemagweta avo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Zvataurwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avamugadza vaObey Shava.
Chekutanga dare rapa mutongo waro wekutanga richiti iro masungiro akaitwa Pastor Mugadza haana kutyora kodzero dzavo vakasungwa zviri pamutemo. Nokudaro ngatinderere mberi nenyaya tichibva taisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze, chikumbiro chinova charambwa nedare nekuti vati ivo zvinoratidza kuti Pastor Mugadza pavanobudiswa vanoramba vachingonopara mhosva dzakasiyana siyana. Ichokwadi hatina kufara nemutongo wakadai, asi pane nzira dzatinofanira kutatidza nadzo kutsutsumwa kwedu nemitongo yakadai. Tiri kuenda kudare huru guru High Court tichinopawo maonero edu patinofunga kuti pakakanganiswa ndaapa naapa.
Muchikumbiro chavo chekuti vamugadza vatongo vachibva kumba kwavo, vashava vadambura vanhu mbabvu nekuseka. Mushure mekunge vabvunza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, vamafion muchena, kuti vamugabe vachafarini kana vachiti zvakataurwa navamugadza kuti vamugabe vachafa gore rino muna gumi guru ari manyepo. Asi vamuchena vati havazivi kuti vamugabe vachafarini sezvo vasina zvavanoziva nezveutano hwavo. Vashava vaudza Studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vamugadza haina maturo. Vamugadza vanoti vakaudzwa namwari kuti vamugabe vachafa gore rino uye vakavakurudzira kuti vanamate zvakasimba kuti vasasangana nerufu urwu. Vakavakurudzira zvakare kuti vareurure zvitadzo zvavo kuti vasafe. Nyaya iyi yakatarisirwa kudzoka kudare musi wa3 kukadzi pakatarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira, vanoti vakaremara vanofanirwa kubatsirwa kuti vazviyamure voga muupenyu kwete kuramba vachingopema. Mutoro wedu nhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakupemberera zuva revakaremara iro raifanirwa kupemberwa musi wa3 zvitagore rapera amai mupfumira vati vakaremara vafanirwe kuramba vachingoita upenyu hwekupemha nguva dzose.
Today empowerment munhu azvimirire achizviitira ndokuti tirespect unonzi yakana uchingopiwa chinhu ka pamwe unopiwa pamwe ari kukuridzira tsamwa pamwe ameno vari kukushora. But kana one zvauri kuita manzonzi kune loan revolving fund. Revolving fund inotaura kuti wokwereta kana wokwereta wodzosera kuti vamwe vazowanawo.
Amai mupfumira vati kunyange paine mitemo inorerutsira vakaremara hurumende inofanirwa kuremekedza kodzero dzevakaremara nekuvavakira pekupinda napo muzvivakwa zvehurumende. Vati izvi zvinofanirwa kutanga muzvikoro zvichingokwira kusvika kumusoro. VaJoshua Chiteta vanove musope kana kuti albino vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira nemishonga yekuzora nguva dzekupisa pamwe nekuvawanisa magirazi ekuona zvakanaka sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekusaona zvakanaka.
Senguva yekupisa tinofanira kuzora masunscreens kwokumawana kwatinomawana anenge achidhura. Saka vabereki vedu vanoshayiwa mari yekumaafoda kumatengera vana vavo.
Mumwe akaremara makumbo vaJosephat nemachena vekumakonde vanoti hurumende inofanirwa kuvapa minda pedyo nemadhorobha kuti zvivarerukire pakufamba. Vakawanda vakaremara vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya zvekuti vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Mhemberero idzi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rekuti building a more inclusive and equitable world for people with disabilities. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanhu vari kushora urongwa hwebhavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinonzi richaitwa kuMatoposi National Park mudunhu reMatabeleland South, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo inonzi yakavigwa vanhu vakaurayiwa panguva yegugu rahundi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weIbechu likaZulu vamposofu zwayo vanoti sangano rava harizi kufara nekuitirwa kwemhemberero dzebhavhude ramugabe kumatopos national park, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yebalagwe kunove kune antelope mine uko vanoti kwakakandwa vamwe vanhu vakawanda panguva yeguku rahundi. Sangano reIbechu likaZulu nderimwe remasangano anorwira kuti nyaya yeguku rahundi itaurwe nezvayo kuitira kuti munyika munyatsove nekuregererana kwechokwadi uye kuti vanhu vagokwanisa kuviga hama dzavo zvakanaka. Vafudzi vayo vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vaMugabe havasati vaida kutaura zvizere uye kukumbira ruregerero panyaya yeguku rahundi, kuuya kwavo munzvimbo iyi vachizopemberera bhavhude ravo kunotsamwisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yeguku rahundi iyi.
Zvinonetsa kuti munhu aende kunoita birthday yake kuarea akauraya vanhu vakawanda. Matopo is the center of the crime scene. Kune vanhu vakawanda vakapusira kumagumba ukoko vasina kuvikwa zvakanaka.
Vafuzwayo vatiwo kupemberera bhavhude remutungamiri wenyika munzvimbo yakakomberedzwa nevanhu vakawanda vanotambura uye panguva iyo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo mucherechedzo weutungamiri husina hanya nevanhu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati hapana chakaipa kupemberera bhavhude remutungamiri wenyika, vachiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa gore negore. Asi vatsinhirawo kuti kuitira mhemberero idzi kumatopos kunorwadzisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yeguku rahundi. VaMaposa vati bato ravo ragara richibuda pachena pakuti zvakakosha kuti nyaya yeguku rahundi itaurwe nezvayo, vakatiwo ishuviro yavo kuti vaMugabe vashamise vanhu nenzira yakanaka vagotora mukana wemhemberero idzi kuti vataure pamusoro penyaya iyi.
Sezvo vachiuya kuno kupacho pavaivika vane pavavo, tirikufunga kuti maybe vangangowana simba rokuti vataure nezvazvo kati vokumbira uregerero sezvo vachizoitira mabikawo pachikwa pachikwa nepane makuvaya.
Studio 7 aina kwansa kunzwa kubva kubato rezanu PF panyaya iyi. Asi munyori mukuru weboka revechidiki mubato iri vakudzai Chipanga vaudza bepanhau renewsday kuti havana ine zvinofunga vanhu vakawanda pamusoro pekuitwa kwemhemberero idzi kumatopos vachiti chinangwa chavo ndechekushandisa mhemberero idzi kuedza kusimudzira mabasa ezvekushanya munyika. Mhemberero dzebavhde ravamugabe dzinogara dzichiitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika gore rega-rega dzichitungamirwa nevechidiki vebato rezanu PF. Asi vakawanda vanogara vachishora chiitiko ichi vachiti kutambisa mari inogona kuve ichishandiswa pakuita zvimwe zvinhu zvakakosha. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota runa nezveutano Dr. David Parirenyatwa varikurudzira vanhu kuti vangwarire mvura yavari kunwa kuti vasatapurirwe zvirwere zvakaita setyphoid kana manyoka zvokonzerwa nekuwandisa kwemvura iri kunaya. Mvura iri kunaya iyi iri kukonzera kuti munzvimbo dzakawanda munyika muite mafashamu. Dr. Parirenyatwa vakurudzirawo zvikoro zvemaboarding schools kuti zvisakurumidze kutumira vana kumba kana paita zvirwere zvemanyoka, vachiti vanofanirwa kuita izvi chete kana nyanzvi dzezveutano dzaongorora dambudziko racho. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tinokurudzira kuti vanhu vangwarire chaizvo kusanwa mvura yetumatsime tunonzi tumashallow wells, itko tunda imvura inenge yageza pasi ichitora tsvina ichitora pamwe zvinenge inekwa kaitira vanhu tsvina zvese zvinopinda mumashallow wells, ende kana maakuzonwa iyoyo unokwanisa kubata typhoid kana kuti cholera kana kuti chirwere chemanyoka. Saka tinenge tichida kuti mungwarire nyaya idzodzo zvikurukuru kunwa mvura. Chechipiri ndechekuti kuti kana manenge muchinwa mvura iri mutsime maona razara rafachukira ende hauna kumwe kwekutora mvura, majaira tsime rako rekumusha rounoramba uchitora mvura asi razarisa ende hauzive kuti mvura iyi yabva pasi here kana kuti yemvura yekugezwa. Tinenge tichikurudzira zvikuru kuti muboile mvura yenyu muboire chaizvo kusati mainwa, mumboigadzika moboila moigadzika mozonwa. Izvozvo zvinobatsira zvakare kuuraya zvirwere. Tiri kukurudzira zvakare zvikurukuru zvikuru kunyanya kumazvikoro maboarding schools kuti kana pachikoro ipako paita manyoka haikonai kuti maparents yai muzotora vana venyu. Tinenge tichida kuziva kuti manyoka imhandoi, mumbovachengeta vana vayo, motitaurira isu, mokurumidza kutaurira kuhealth, tinomhanya netimu dzedu ipapo kuona kuti manyoka aya akaita sei. Ndayekuti mukati pangoita manyoka maparents oya kuzotora vana vavo pamwechana iri typhoid kana cholera inenge yaakutobva yapararira nenyika yese. Damunenge maakuti yatora mwana wako, yatora mwana wako, yachienda uko, yachienda uko.
Ko, pane mamwe mapiritsi here angatengwe nevanhu anoiswa mumvura umu?
Tinokurudzira futi zvikuru blessing kuti kana vachera mvura yako iyoyo iye zvino tiri kudistributa kana tiri kupa mapiritsi aya anonzi maapataps anokwanisa kuiswa mumugomo wako wemvura okanda matablets iyeyo anouraya futi zvirwere izvozvo anenge aine korini inobatsira chaizvo kuuraya zvirwere izvozvo.
Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yarasikirwa nechigaro chekomiti yeparamende inoona nezvemitemo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nezanu PF rekuudza paramende kuti uwandu hwenhengo dzeMDC team paramende hauchabvumira kuti itungamire makomiti mashanu zvichitevera kudzingwa kwenhengo 22 mudare iri gore rapera. Mutori wedu nhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chikumbiro ichi, komiti inotungamira mabasa eparamende ine nhengo kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakazoita chisungo chekuti MDCT inofanira kutorerwa chigaro chimwe pamakomiti mashana ainotungamira, uye kunyange hazvo bato iri rinonzi rangera zvipira kuti risiye chigaro chekutungamira komiti yezwe pamusoro ZANU PF yakati yaida kutungamira komiti yezvemutemo vari kutungamira komiti pari zvino zvakare vachimirira Harare West muzvare Jesima Jome vaudza Studio 7 kuti vakatoudzwa nevanotungamira nhengo dzebato ravo muparamende vainnocent gonese kuti ndiro danho ratorwa neSROC.
Bato rangu reMDC ranzi rava nenhengo dzeparamende shoma pfuura makomiti atinocheya muparamende. Sazvanzi nini ndibve ndikatoitawo mubvunzo yekuti saka sei zvanzi komiti yangu inini, saka ndikangoti ndozvandakaziviswa. Saka ndikaziviswa kuti izvi zvichabva zvatanga kushanda musi wazvinotaurwa imo muparamende. Zvanzi vakangomira chete kuti vazvitaure vazvizivise veruzhinji nekuti nini ndakanga ndisati ndaudza.
Vagonesi vaudzawo Studio 7 panhare kuti ndiro danho rakatorwa neSROC sachigaro veSROC zvakare vari mutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanotarisirwa kuzivisa dare iri apo richatanga kugara svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vanoziva zviri kuitika vanoti vaziyambi ziyambi veZANU PF ndivo vakatodomwa kuti vatore chinzvimbo chamuzvare Majome. Muzvare Majome vanoti vashungurudzika nedanho ratorwa, zvikuru sei vakatarisa basa ravanga vachiita mukomiti yavo iyo iri kutungamira basa rekushandurwa kwemutemo wezvesarudzo. Vanoti semaonero avo ndiyo nyaya yavari kufira.
Inini kubviswa kwangu ndiri kuona chaizvo kune chekuita nenyaya yebasa randanga ndichiita mukomiti imomo rekutungamirira nyaya dzesarudzo nenyaya dzekushandurwa kwesarudzo kuti dzifambe zvakanaka, uyezve nyaya yekuzadzikisa kuti bumbiro remutemo reZimbabwe riteedzere.
Asi vati zvisinei, vachaita sezvinodiwa nevanotungamira paramende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo hapana chakaipa padanho ratorwa neparamende sezve nhengo idzi dzichipiwa zvigaro zvekutungamira makomiti neuwandu hwadzo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica mutsva vaDonald Trump vari kutora mhiko mangwana muWashington DC apo vange vachitungamira America kwemakore masera apfuura vaBarack Obama vanenge voenda pamudyandigere. Asi kunyange hazvo kuine vamwe vari kuratidzira kusafarira kwavo neizvi, kuchinjana masimba kuri kuitwa murunyararo. Asi kuAfrica pari zvino zvina hazvina kumira zvakanaka kunyika yeGambia, uko vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika vaYaya Jammeh vari kuramba kusiya chigaro. Izvi zvapa venyika dzekumawirira kweAfrica vari musangano reECOWAS kuti vati vave kutumira mauto. Vakakunda musarudzo vaAdama Barrow vamanikidzwa kutora mhiko kuSenegal kumuzinda wenyika yavo. Ko Zimbabwe chii chaingadzidze pane zviri kuitika muAmerica nekuGambia? Mukuziya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vachirerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumanzu. Tatanga nekubvunza vachirumanzu kuti vanoona sei zviri kuitika kuGambia.
Hazvinoshungurudza zvikuru nenyaya yokuti murusarudzi gwakaitiwa iye pachake akatobvuma. Uyo voyo angasarudzwa kuti adini ahwina akatokorokotedzewavo. Asi ndokuzoona kuti aikazve uyo angabvuma kuti adini ahiwa akazochinja. Saka izvozvo ndofunga zvatopa bhedhi yatingati pachirungu image muAfrica kuti aikazve ko inga kuna vanhu vanodini vanoramba kudyiwa.
VaMavhinga munoona senyaya?
Nyaya iyi inosuwisa kuti vanhu vari kuda kupinzwa munyatwa nemungwavaira nenyaya yekuti munhu ari kuda kuramba akambambashira pamasimba. Asi zvakarewo inozotaridza kuti sangano remubatanidzwa reWest Africa reECOWAS harina zvemanyanisi zvaiitwa sekuSouthern Africa kwedu kuno kuChamhembe naSADC vekuti vakarega muZimbabwe zviya 2008 vamugabe vadliwa vakaramba kubva vakati handei kurun off, vanhu vakarohwa zvekurohwa zviya, vanhu vanodarika 200 vakafa.
Vachirumanzu pindai tinzwe.
Zvavapa semufananidzo weZimbabwe handizvo zvakaitika. Ndofunga isu neyatinoti 51 plus. Saka izvozvo ndo zvakaitika zvokuti pachirungudo patinenge chinzi maelections ari neck to neck vangada kufanana asi bhiza rimwe rangozowina nemhuno saka muno ndo zvakaitika chi muzimba kuti vamugabe vakazohwina nei nomhuno asi ndokuzoti veduwe izvi taziona hatiri goni kuregedza mhomho yavamwe vanhu ava vanga vatsigira rimwe bato inini chifomai yatinoti chi unity government
todzoka kwamuri vamavhinga tiri kuonawo vabharo vaita zvinenge zvakaitwawo navatsvangirai zvekuti munhu anoti akunda musarudzo otiza achienda kune imwe nyika vatsvangirai vakamboenda kubotswana vabharo vari kusenegal
zvinobatsira hongu nekuti dzimwe nguva unenge uchitoona kuti vanenge vachirambira nemasimba vanenge vaine matomu zvakarewo vaine mauto kudivi kwavo zvokuti vanogona kukanganisa munhu kana kukonzera kuti munhu iyeye atsakatiki kana kuti afe saka zvinobatsira asi mutsauko unenge uripo zvavo ndewekuti tikada kuona dambudziko rakaitwa navatsvangirai pavakatiza vachienda kubotswana ndokuzozoroka voenda kusouth africa ndewekuti vainge vasina kutora danho rekuti ini ndahwina ndinofanira kugadzwa asi ndiri kutyira upenyu hwangu nekudaro ndava kumbotiza ndoitsvaka upoteri nekuti iko zvinotikona kuti nhasi chaiyoyo vekusenegal vari kutotaura kuti ndokuchagadzwa vabharo nekuti vakahwina musarudzo ndo musiya paduku wakaitwa navatsvangirai
vachirumanzo
vamazinga vanoti mauto airova vanhu kuti votera papa nezvimwe zvakadero asi tose tinoziva kuti munhu kana achivhota anovhota ari ega tozoenda kunyaya yokuverenga iwo maelections haisiri zimbabwe ine matambudziko akaita saiya kune nyika dzakawanda dzinotomboita matambudziko akaita saiwo including iko kuamerica nhasi uno kuchazogadzwa wavani vavatrump iwo kwakatombotora manguva kukapedzera kupindira majudges asi dazi iti mini here kuti papopindirwa namajudges popindirwa namakotsi vanhu vaifanira kuita basa ravo vanga vakonewa
todzoka kwamuri vamavhinga vachirumanzi vataura-taurawo nyaya yesarudzo dzemuamerica tiri kuonawo vatrump vari kugadzwa iwo mangwana pane chingadzidzwawo nezimbabwe
rafu hongu zviripo zvakawanda zvinofanira kudzidzwa nezimbabwe chekutanga ndechekuti kuremekedza zvabuda musarudzo vanhu vemuamerica vakati hongu kando zvabuda musarudzo tingagodii ngatizvigamuchirei ndo zvisiri kuno kuafrica kuzimbabwe vanoramba zvabuda musarudzo
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu richianda nesangano rehuman rights watch vadewa mavhinga vanga vari parunare kujohannesburg south africa manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzu vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekerawo kuzanu pf avo vanga vari parunare kuzvishavane zvichakadaro zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica zvinoti zvinoshuwirawo kuti vatrump vachabvisa zvirango zvakatemerwa zimbabwe ukuwo vamwe vachiti ngazviwedzerwe dr moses rumano vari kuohio vanoti vatrump vakabvisa zvirango izvi zvinobatsira kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka uye kuti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo vaonewo chouviri mavelas muhlanganya uye studio 7 aita hurukuro nadr rumano nezvenyaya iyi
inini ndinofungidzira kuti kana chishuwo changu ndechekuti watrump nehurumende yavo wabvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa zimbabwe nekuti hazvina munhu ari kubatsira aba izvozvo hazvisi kubatsira nyika yezimbabwe hazvisi kubatsira zvizvarwa zvezimbabwe saka handione ba chekuti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo nekuti hazvina zviri kubatsira kunze kwekuti vanhu vari kushupika
asi ka vamwe vanoti zvirango zveupfumi izvi zviri kuitirwa kuti hurumende iwanikwe iyo ichifungawo kubva pachigaro imi munoona kunge zvashanda here kusvika pari zvino uye zvii zvimwe zvamungakurudzire vatrump kuti vaite kuti ukama wezimbabwe neamerica uite zvakanaka
inini kuona kwangu ndekwekuti zvirango zveupfumi izvi zvaane makore zvapo hapana bazviri kubatsira saka ndaa ndichida kuonawo kuti inini sezvo watrump wari kupinda apa mutungamiriri mutsva ngauyewo nezvinhu zvitsva ati aiwa isusu tamboedza izvi hazvisi kushanda kunyika yezimbabwe zvingashande kune dzimwe nyika asi kunyika yezimbabwe hazvina kushanda ba wochitiwo isusu ngatitangei patsva zvirango zvese zveupfumi izvo zvobva toona kuti zvinofamba sei
imi sechizvarwa chezimbabwe zvii zvimwewo zvamungade kutaurawo pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica mangwana izvingadzidzwe neZimbabwe.
Chandiri kuona ndechekuti inini vanhu vari kunyunyuta kune vamwe weDemocratic Party vari kunyunyuta nekusarudzwa kwaTrump. Saka wane kodzero yavo yekuti isusu hatisi kuendaba kunoona zviri kuitika izvi kuti mutungamiriri mutsva achigadzwa wari kupokana nekuti wakasarudzwa sei. Asiwo chinondikoshera inini ndechekuti zvinoramba zvichioneka pamberi kuti nyika inoine kuzvitonga kuzere nekuti kunouya mutungamiriri kana nguva yake ichinge yakwana yekuenda anobva abva pachigaro zvakanaka, uye anenge aripo achiona mumwe mutungamiriri mutsva achipuhwa chigaro achinzi chienderera mberi nebasa kuti nyika irambe ichiita zvakanaka. Ndozvandinoshuwawo inini kuti Zimbabwe tivewo nekuita kwakafanana neikoko kwekuti tiite vatungamiriri vatsva vanenge vachiuya vachipuhwawo masimba vanenge vane dzimwe pfungwa dzavanenge vainadzo dzichiuya zvichienderera pamberi kuti nyika idi ibudirire.
Avo vanga vari Dr. Moses Rumano vachitaura vari parunari kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege dzehondo dzemuAfrica dzakarwisa nezuro chikwata cheIslamic State munzvimbo iri makiromita 45 kubva muguta reSirte muLibya. Kurwiswa uku kwakapiwa mvumo nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vakuru vakuru muAmerica vanoti kurwisa nemuchadenga uku kwaive kwakanangana nekurwisa vanhu veISIS vainge vatizira muguta reSirte mwaka wapfuura. America inoti makamba maviri ndiwo akarwiswa nezuro. Sangano reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeBurundi iri kuramba kutonga chikwata chiri kukonzera mhirizhonga munyika iyi. Munhau dzemitambo, pamutambo weAfcon uri kutambwa izvozvi muGroup B, Tunisia yakarova Algeria 2-0. Mutambo uyu wane 60 minutes, asi kwasara nguva shoma-shoma kuti chikwata chemaWarriors chipindewo munhandare yeStade de Franceville chichisangana nemaTeranga Lions ekuSenegal mumutambo wavo wechipiri weAfrica Cup of Nations. Vazhinji muZimbabwe vari kuti vari kutya zvikuru mutambo uyu. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvikonzero zvacho.
Hazvo maWarriors akatamba zvinodakadza ndokubuda nepoint mumutambo wavo wekutanga neAlgeria. Vakawanda munyika vari kutya mutambo wanhasi uyo vari kuti wakaoma zvikuru. Vakambotambira chikwata cheBlack Aces vatedhidzuwa vanoti mutambo uyu wakasiyana zvikuru nemutambo uyo Zimbabwe yakasangana nemaDesert Foxes ukapera uri mangange 2-2.
Ndona ange Zimbabwe in a tough game kurare pa Algeria, but I think kuti pamwe pacha kunaita draw.
Valoid Tambaoga avo vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamateranga Lions kana vachida kubuda nemapoints kana point zvayo.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti tiwin because mutambo wakasimba.
Mutsigiri weDynamos vaCharles Chachoka vanoti pane zvinofarira kugadziriswa nemurayiridzi weMawarriors Kalisto Pasua kuti Mawarriors abudirire.
Paipaipa akabvisa Matthew Risike akaisa na Nzandaindoro akagadzirisa ipapa. I think zvinhu zvinoitable.
Kunyange hazvo vamwe vari kutya mutambo uyu vatraimo chimwaza avo vanoti vanotsigira chete chikwata cheMawarriors vanoti Mawarriors ari kupunzira pasi maTeranga Lions. Pasua anoti anotarisira kukunda mumutambo uyu kunyangwe wakaoma. Mumwe mutambo uriko muGroup B mune Zimbabwe nhasi uri pakati peTunisia neAlgeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. Tiri kutarisa zvakaitwa nevanhukadzi, zvakaitwa vanhukadzi nemutungamiri weAmerica ari kusiya basa vaBarack Obama uye kugadzwawo kwavaTrump. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa neGugura Hundi votaura pamusoro pebhavhudhe ravamugabe rida kuitirwa kumatebeliland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu tokusiyaimina mutungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla zilitshumi lasishiyagalolunye ngozibandlela 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwiza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zisesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Manufacturing CSE yileyo zindaba elisi-non-existent sovula amathuba for amanye amazwe alama-resources okuthi emanufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe njabo Botswana they've taken advantage of i-situation leyi yibo sebebisa impahla.
Le Botswana lithi lizimisele ukuqhelisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi lele Zimbabwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuthatha intambo zombuso kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwiza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zikhathele njalo zisesabela ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane. Kubika uMark Peter Ntambe.
Noma abantu besamukela ukuna kwezulu ukukhithika kwalo phose nsuku zonke sokudala inkinga eziningi ezilakho ukubangela ukuqhamuka kwemikhuhlane njengoba amanzi esegeleza ndawana yonke esehlangana laphuma ezambuzini lo kumele aye empompini amnathwa ngabantu. Umnumzana Atimaya Zaya wenhlanganiso yezakhamuzi eChitungwiza Progressive Residents Association uthi leli zulu seliphazamisa impila kahle yabantu.
Imgwaqo akusela umgwaqo okungamabholoho lokho esichaphayo ezindlini zethu akusachapheki ngoba so amanzi lawa segeleze engene ezindlini zabantu. Abantwana baselazo indawo sokuthi bangadlalela khona.
Umnumzana Mavela Sikhumalo wenye inhlanganiso njalo emela izakhamuzi zeChitungwiza eChitungwiza Residence Trust uthi ngakwelinye icele leli zulu liphathisa abantu.
Ukuna kwezulu kuyancedisa kakhulu izakhamizi noma izakhamizi lezo ezezijayele ukuthola amanzi once a week kumbe once in 2 weeks empompini esuka kuChitungwiza municipality gathest sesigwanisa ukukha amanzi from their roofs nxa izulu lisina. Lawa amanzi anceda kakhulu ukuthi abantu basebenzise ukuthela kuma kuzambuza zabo. Amanye besebenza ukugeza, ukuwatsha, lokugezisa imiganu lokunye okunjalo.
Osaphethe isikhundla sikamabhalane wedolobha leHarare unkosikazi Josephine Ncube wethekelele imizi egoqela iMbare leGlen Nora lapho izakhamizi zibhekana nodubo olufanayo ehlola imisebenzi yokulungisiswa kwemigelo yamanzi kusikhatshana esanda kwedlula. Izakhamizi eziningi zikhala ngodubo lokuba amakhansili amelela isikhathi sezulu ukulungisisa imigelo ebe eselisana lodubo izulu lona selisina sokulomonakalo. Ukhumalo uthi kule ndawo okumele zilungisiswe ngesiphangiphangi sikhuluma kanje.
Thina sifuna ukuthi umunisipala ahambe alungise ama stormwater drain wonke lawo avule ukuze amanzi ahambe kakuhle kungaqiniso kwaaffecta izindlu zabantu. Ngathesi kule mizi semanyame park eSt Mary's ngale akula ama drains forever akula. So amanye amanzi kathesi agcwele ezindlini zabantwini. Abantu baba bebuya ngapha abanye besiya ku municipal bekhala izulu leliqalisa ukuthi izindlu zethu ziyagcwala amanzi phakathi. So sifuna ukuthi umunicipal avule ama stormwater drain akhona kathesi njalo alungise ama stormwater drain kuzindawo okungela ama stormwater drains lawo.
Indawo ezilenkinga enkulu zikoqela izengeza 2, izengeza 4 eGomba, izengeza 3 extension le unit K. Okugcinwe izihlahla ziwela intambo zamagetsi ezinye izindlu zasala zisebunyameni. Ikhansile yethukwisa ithi izama ngazo zonke indlela ukusebenzela abantu noma ibhekana lenkinga yemali lokusilela kwezimota zokuthwala kwezibi ngoba kusele ezisithupha ezisebenzayo sikhuluma kanje. Inhloliso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba imitshina yali kansili ibonakala kundawana ezitshiyeneyo iphakathi komsebenzi ilungisisa imigelo ukuba isebenze kakuhle. Uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi uZulu akhangelele umonakalo owedlula manje ngoba liyeza elinye izulu elinengi elingana njalo kuyona le impelaviki. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zeMushandike esigabeni semaSwingo sezibonge inhlanganiso yeOxfam ngokuzilungisela isikotsho esesiphathisa uZulu abafundi kanye lababalisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aseduzane labo. Kubika uMavis Gama.
Izifundi zeJewuru Primary School bezicula ziveza injabulo ngalesi sporane esibucwadlana laso. Abazali balaba bantwana bebehamba imimango emide abe Oxfam bengakasilungisisi lesi sporane ebesisifa kokuphela sesiluphele njengoba sakhiwa ngomnyaka ka-1987. Umgcini sihlalo wekomidi eyabunjwa ukusilondoloza unkosikazi Jane Tizigoni utshela iqula le-Oxfam elivele kwele Australia eliseZimbabwe ukuzabona ukuba usizakala okunganani uZulu ngenhlelo zamanzi ukuba bekunzima kibo kundaba zokuthola amanzi ahlanzekileyo.
Amanzi ayimpilo, akuphileki nxa ungelawo, lezifuyo lazo ziyawadinga. Kodwa sokunganeno ngemva kokuba sisebenzisana labe Oxfam ukuvuselela lesi sibhorane, salungisa indawo lapho izifuyo ezinatha khona ukwehlukanisa lalapho esikha khona amanzi.
Kwagcizelelwa ngomunye wababalisi esikolweni seJewuru Primary School, umnumzana Emmanuel Tabe, othe abantwana bebesebelova kokuphela ngoba besiba lamalanga okuyadinga amanzi kwezinye izigaba obekuphazamisa imfundo yabo.
Our grade 7 first grade.
Sesibone inguquko enkulu kumpumela yemihloliso yezifundo zika grade 7. Isilinganiso sabaphumelela kulezi izifundo sesiqanse saze safika kumachumi ayisithupha lesithupha. Obekungavamanga lokho ukwenzakala ikakhulukazi nxa sikhangela ukuba lesi yisikolo semaphandleni.
Okusekelwe ngumphathi walesi sikolo umnumzana Edwin Nyakwengama othi uyajabula ngentuthuko esilethwe ikulungisiswa kwalesi sibhorane.
Ukuvuselelwa kwalesi sibhorane ngabe Oxfam sekulethe inguquko enkulu kuZulu walesi siqinti. Izakhamizi seziwatholela eduze lawo amanzi. Lenani labantwana abaza esikolo nsuku zonke sesikhuphukile. Singasekho isikhathi sokube belova ngoba beqeda isikhathi esiningi bedinga amanzi njengalokho babekwenza isikhathi esingemuva.
Unkosikazi Duduzile Donda ngomunye layo wababalisi ofundisa kulesi sikolo engosafundela umsebenzi eBondolf Teachers College ulandisa phezu kwalolu sizo lwabe Oxfam.
Isize kakhulu ngoba sibehlupheka, sometimes singaswela amanzi sibehamba kachana le village 7. Kodwa kathesi isibholani sesiraiti sesikha amanzi eduzane. katesi ende siti soku right ngoba even I break time abantu bana ba bayahamba bayakhamanzi masifuna amanzi okuclean ama toilet abantu bana bayaphuma thatha ama buckets bayahamba bayathatha amanzi isiboransi sisa kakhulu amanzi ayimpilo ende siyababonga kakhulu abantu be Oxfam ngoba basise kakhulu
iziphatha amandla esikolo sezwehuru bathi ukuba khona kwalesi sporane bucwadlana labo sekuphathise kakhulu ekuthini bengasalovi abantwana besikolo ngoba kuthiwa badinga amanzi okusebenzisa emakhaya obekubaphazamisa imfundo yabo lo hlelo lukahulumende lokutholisa abantwana abakusibanga esiphansi ECD kusiyafika ugrade 2 ukudla lapha esikolo seluhamba kakuhle ngoba amanzi setholakala lula kula kuqala sebeze belimali ezivande zokubatholisa imbida lokunye ngimele iStudio 7 ngisemashingo ngingumevis gama
Ele Botswana lithi lizimisele ukugxilisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi leZimbabwe elikhangelele kakhulu ukuthengisela eZimbabwe impahla kuhlangothi ezibona ngezokudla kanye lezembatho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umumo okhanya usuguqukile kwezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leBotswana. ELeBotswana lithi likhangele ukungena ngamandla emkambo yeZimbabwe lithengise impahla efana lenyama yenkomo, ukudla okutshiyeneyo kanye lezembatho lamalembu. IZimbabwe yangumaqhuzu ekulungiseni impahla kusukela emafutheni okupheka, isepa kanye lokunye okutshiyeneyo okwakutholakala ezitolo zeBotswana. Kodwa kathesi iBotswana ithi sibone intuba njalo lethuba lokuthengisa impahla eningi eZimbabwe ngesikhathi imisebenzi eminingi sibhidlikile elizweni elake laba njengololuju lolobisi. Umbiko oqoqwe inhlanganiso ebona ezamabhizimusi kweleBotswana eyeBotswana Investment and Trade Center ithi amathuba okuqhuba ibhizimusi eZimbabwe ayaphuphuma. IBotswana ithi ifuna ukufuqa ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana leZimbabwe kusuka kwizigidi ezingaphezu kwamakhulu lamashumi amabili $120 million yamadola eMelika kusiya phezu kwezigidi ezingamakhulu lamashumi amathathu $330 million. ELeBotswana lithi kulamathuba ikakhulu emadolobheni abayiHarare kanye lawo obulawayo njalo umngcele wePlumtree ukhanga ukwenza ibhizimusi ngoba ungelandwendwe zabantu ezinde ungafani lowe-Beitbridge. Obona ngezomnotho uthi amathuba avulekile eZimbabwe kudwala kakhulu ngomumo womnotho osuwohlokile.
Ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe, i-manufacturing siyehlile lezindaba non-existent. So uvula amathuba for amanye amazwe alama resources ukuthi emanufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe njabo Botswana they've taken advantage of this situation leyi. Yibo sebebisa impahla esizithenga cheap lapha, zabe zicheaper than lezi zethu because of ama resources abalawo to produce in a mass scale.
IZimbabwe isike yathenga inkomo eziphilayo eBotswana kodwa lokhu ilesikwelede njalo kulamankampani aweBotswana akhangele ukuthengisa amafutha okupheka kanye lamafutha okuhambisa izimota. IBotswana ikhuthaze amankampani ukuthi aphuthume ngoba kulezivumelwano phakathi kwamazwe omabili ezokuthi abamabhizimusi bangahlawuli imithelo uma bengenisa impahla ethile. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulani kweleBotswana.
Go live talk kuhlandla la besifazana uhlelo asihluzeni bomama namhla sixoxa ngokuthi kambe umongameli Barack Obama osechiya isikhundlazo kuba ngumongameli weMelika kusasa kuyina kwenzayo ukuthuthukisa omama bezwekazi leAfrika. Umnumzana Donald Trump yena kuyini aza kwenza? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kulumuthi osutholakele olakho kwelapha imihlobo yemvukuzane elolaka kakhulu ebingelapheki. ngenxa inhlolisiso lokulingwa kwalomuthi kungaphethwa abezempila kahle bathi lomuthi uyathembisa ukuba uzaba luncedo ekwelapheni imihlobo yemvukuzane evame ukuza ngolaka. Indizamchina zebutho lemelika zibikwazi wisele amabhomba enkambeni ezimbili eziphansi kweqembu labalo becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo izolo ezingenhla ngokuya ngentshonalanga kwedolobho lesithi kwele Libya. Lo msebenzi wenziwe ngeziqondiso zikamongameli Barack Obama ogqiba lamhlanje umbuso wakhe injalo osuka esikhundleni kusasa sokungena umnumzana Donald Trump. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Selidabuke phakathi laphakathi ibandla lemthwakazi Liberation Front kulandela ukuthiya isikhundla komkhokheli walo ohlala kwele Botswana uGeneral Nandi Nandi, kubika uBenedict Nhlapo.
Ukungezwani kuleli bandla kuqala enyakenye ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Nandi Nandi ejiye phansi intambo zombuso. Ukungezwani phakathi kwalabo abebevumelana lokuthiya isikhundla kukaGeneral Nandi Nandi lalabo abebengavumelani lakho sekwenze leli qembu ladabuka phakathi kwaba lamacele amabili. Umnumzana Crispin Nyoni othi nguye ozaphethe isikhundla sesikhulumeli se-MLF ngemva kokuxotshwa kukamnumzana David Magagula labanye ababili uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo. Uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo.
I-MLF yinye, njalo abantu kumele bayazi inye. Le enye siqamukile, laba abanye abaqamukileyo bathi bayi-MLF. Ayisiyo i-MLF esingathi ngeyoqiniso ngoba ilidwa ngumuntu oxotshiweyo ebandleni le-MLF.
Ngakwelincele umnumzana Magagula uthi umnumzana Nyoni labanye bakhe sebaxotshwa ku-MLF ngakho kabaseyiwo malunga.
Thina sithi yithi MLF ngoba nxa ukhangele i-executive yonke sasala thina siyimbumba sakhupha laba abathathu kuphela kuduza uNyoni lo Sibanda ababezama ukuzenza bona bona sabakhupha thina sasala siyimbumba. Sisihambile kuwo wonke ama branches ethu esilawo abantu bonke bangemva kwethu. Labana bahambe nje bathathu benjana kabala muntu ngemva kwabo.
Le yinto umnumzana Nyoni athi ngakusilo qiniso.
Waxotshwa uDavid Magagula osibangani ngwenya sekulandela ke uDube uDesire owayengu treasurer lapho ke. Ngokunjalo ke vele bayawathola abantu esingathi ngama sympathizers then ke esebephonga kuba yisiqenjana esithile.
Umnumzana Magagula uthi izifiso zikaThemba lo amukela ukuthi abathathu laba bazibize ngokuthi bayi MLF njengoba bengelangijo loyedwa umsekeli ku-MLF yabo leyo.
Sesivela lasekhaya, ekhaya sesihambe kabili, sifika sisenze i-full house meeting. La khona lapha eGoli sithengela ngasi zeveza ubumbano lo lwe-Amot. Sathola ukuthi indlu igcwele and phakathi kwendlu egcweleyo 3/4 bekungama members e-MLF abangemva kwenu.
Umnumzana Nyoni uthi bonke labo abaphiwe amandla isisekelo sombuso waleli bandla wokuthi bathathe intambo zombuso ngemva kokuchiya phansi intambo komkhokheli wabo uNandi Nandi yibo abakucele lakhe kusitsho ukuthi yibo i-MLF esemthethweni.
May resignile i-constitution ithi the person othathayo SG. U-SG uyabesebenzisana laye umsekeli oka-president ongu-Dr. Churchill Guduza.
Umnumzana Magagula uthi ukuhlubuka kwabathathu laba kakuba mangalisi ngoba esithi vele bekusegcikene ukuthi kabasahambelani lenhloso yabandla lakhe.
Nabesithi kunyathelwe kubotshwe ijambo zicine. Bona bethi hayi kasihambe nge-soft approach, siqale senze amabhola, sidlale amabhola, senze njani njani. Ngakho ke iningi labantu bathabile ukuthi inkokheli ade zibhisela umzabalazo emuva sezikhutshiwe. Njalo abantu sebelethemba lokuthi sesisele sodwa sesizakwenza uhambo luye phambili.
leyinto unyoni athi liphupho nje kuphela elizaphela nqa abaliphuphayo sebephapheme.
If kulomuntu ade cabanga ukuthi umzabalazo cannot continue because ngasekho lapho uyabe ukhohlisekile. Siyaphambili sizabe silomhlangano omkhulu just maduzane nje njengoba umnyaka uqalile okulungisa inhlangano njengokuba engazathi sihlakazekile abanye basami laphana babukele ngoba abazi ukuthi kwenzakalani.
Kanti kwelinye icele uMagagula laye uthi abathathu laba bazaphaphama ephutsheni labo bafice i-MLF isifikile lapho eyakhona.
Iyaqina baba, iyaqina. Zikhona izikipa ezintsha ezenziweyo, akhona amakhadi amatsha enziweyo aka 2017 isiyaphambili. Sebewathengela abantu mhlawu ibhetshi yokuqala sephelile ukuthi abantu basabambelele kakhulu.
Inengike lisekela umbono we-MLF wokuthi ilizwe leZimbabwe liqanyulwe phakathi njengalokho ebelikho khona kusabusa inkosi umzilikazi loMambo amabhunu engakafiki. Bathi okwenzakala kule qembu isibonelo sokuthi selifike komlindo uyacina. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Uthe ethatha intambo zombuso kuminyaka eyithoba mnembili edluleyo, umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama wabonakala njengomuntu owayezaphathisa izwekazi le-Afrika. UMnumzana Obama oloyise odabuka kwele Kenya wethekelela kanye kuphela kulelo lizwe ngesikhathi sombuso wakhe. Ukulonda imbali yakhe njalo sikhangela ukuqhubela kwakhe intambo zombuso kuDonald Trump sixoxelo lwela ilungelo labasakhulayo. UMnumzana Gift Siziba endawonye lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dini Zulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Abantu abangakhonanga ukuthi babuhlukanise uMnumzana Gandhi izifiso zomuntu namandla esystem isystem ye-America umuntu engazebe ngubani abe lezifiso ezinjani angakayinqobe ukuthi enze intando yakhe lanxa kade efisa uObama ukusebenzela e-Africa asiza abakubo obengasoze phumelele ngoba isystem ye-America ingabe ibuswa ikhokhelwa ngumuntu omnyama kodwa iyisystem yabantu abamhlophe azingenandaba nomuntu omnyama.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani udaba luka-Obama?
Mina ngibona ukubona kwami la ngokwazi kwami njengabatsha uPresident Obama ke njengomongameli we-America kukhona okuningi ayekuthembisile ukubani ukuza kwenza njalo uma ngikhangela ke njengelizwe elisakhulayo ngibona ngathi i-America mina sifunde okuningi kiyo ngaphandle kokuthungamela kwamongameli Obama uma sikhangela izindaba ke ezinjengokudila ke ne-terrorism njalo sikhangela izindaba ezimayelana ke nokufisa kwabantu base-America ubona ngathi ke uhambi banga ke endaweni ke yokulalela ke inkulumo zabantu ke ukhangelela ukukhethwa kwakhe ubuyela ke ngemva kweminyaka emine wabiselwa njalo ke njalo sephuma kathesi ke noma ke bengela ukuvumelana kakhulu lo Donald Trump kodwa ke ube ngumuntu lalela ukukhuluma kwabantu kubana ke uDonald Trump angene ngakho kimi kufundisa okuningi ikakhulu ke amazwekazi e-Afrika mayelana ke ngokubusa njalo futhi nokulalela ukukhuluma nokufisa kwabantu ezindabeni zokhetha.
UMnumzana Macaphulana, uMnumzana Obama usezaqhubela amakhiye uMnumzana Trump esingaze sikubone kusenzakala eZimbabwe, ukubona njani wena khona?
Hayi, yona i-system yase-America njengoba ibe ngikhuluma ngayo ibingeke imvumele u-Obama loba kade efisa ukuthi ngala lo mbuso akuvumakali ngeleyana i-system ekuyo. Okungamelanga nje sikulibale ukuthi i-democracy etholakala e-America abayikholisayo abaphila ngayo inhle e-America kodwa kayinhle kulabo abangaphandle kwe-America. Njengathi abantu abasembusweni elobandlululo embusweni olodlakela njengaseZimbabwe siyake sifise ukuthi i-America ngayo iyasiza ekusikhululeni kubandlululo lodlakela lolo esingaphansi kwalo. Kodwa lokhuyana kumelanga kusivale amehlo ekuthi ezenzweni ze-America ezikhona e-Africa lakwamanye amazwe angekho e-Europe lalawa entshonalanga ukuthi umbuso we-America ulobuthakathi bawo esibaziyo okungamelanga sibukhohlwe ngenxa yokuthi sihlukunyezwe yilaba abasiphetheyo.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani? Sizafa sabona kusenzakala yini eZimbabwe?
qala ke nga njengoba ngijile ukubana ke ukhona esikufundileyo ke ngomnumzana Obama ke enika ke umnumzana uTrump ke amakhiye okubusa ke njengokukhuluma kwabantu kukhetho olwenzekileyo ngomnyaka odlule. NjengeZimbabwe le-Afrika yonke sibona ngathi siyafunda ke kulezo zenzakalo, sikhangela ke nokwenzakala ke eGambia kuyasifundisa ukubana sinanzelele ukubana njengabantu ke kuqakathekile ukubana sizeukhuluma ke ngokaZulu. Njalo ngibona ngathi ke njengoba sisiya kukhetho luka-2018 ke ngibona ngathi ke kuzafika isikhathi kubana ke laba ababusayo baza kulalela ukukhuluma kwabantu uma kuyikuthi bafuna bebuyele ezikhundleni noma ke kube ke nohulumende omutsha. Njalo kimi ke kuyisifundo esikhulu ke kulaba ke abaseZimbabwe ukubana ke ukhetho luyenziwa njani njalo luphelela kuliphi baba.
Mnumzana Macaphulana, ungathini wena ngobaba lo osethatha intambo zombuso umnumzana Trump?
Kumele sikubheke sikuqondisise Gandhi khonokho nje bengikusho ukuthi i-America ile system esebenza ngayo. UTrump uthe yena ungena emandleni engenela ukuthi enze i-America ibe great again, esisho ukuthi uzayiphakamisa. Izifiso zethu zokuthi angasincedisa ukulungisa elakithi ziqondile, kodwa abantu beZimbabwe kuyamele babe lesibindi sokuthi baphume ezindlini kanti bangene emgwaqweni bavikele ivoti yabo. Ngo-2008 avota amaZimbabwe athi umbuso kaMgabe abawufuni, kodwa behluleke ukuphuma ezindlini ukuthi bawuvikele, bayivikele intando yabo ababeyivotele.
Wena-ke mnumzana Siziba, ubona njani umbuso ongenayo lo okamnumzana Trump?
Ngibona ngathi-ke ungenaye kukamnumzana Trump e-America akula engathi mina kukhulu esingakukhangelela ye njengomuntu owakhulumayo kubaneke uzakhangela ke udaba leZimbabwe sitho yena ngesikhathi somkhankaso. Kodwa kimi-ke kuba sobala ukubana-ke iindaba zeZimbabwe kufanele zilungise-ke ngabantu baseZimbabwe uma kunalokhu abantu abakuzokufanele kulungiswa.
Umnumzana Gift Siziba ulwela amalungelo abasakhulayo, obexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Bebesecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Barack Obama selungiselela ukuthiya intambo zombuso, njalo uzaqhubela ubukhosi komnumzana Donald Trump kusasa emkhosini omkhulu obizwa ngokuthi iyi-presidential inauguration. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Obama ube lethuba lokuthi atshengisele ukuthi labantu abansundu bayenelisa ukukhokhela ilizwe elikhulu elifana leAmerica. So Obama wenze kuhle, kodwa kunzima obuye khona ukuthi kulabanye kade bengamjayeleli ngenxa ukuthi yena ngumuntu onsundu, benze umsebenzi wakhe waba nzima kakhulu. Kodwa siyakubona lokuthi lo benze umsebenzi wakhe waba nzima ube ngumuntu osebenze kakuhle kule Affordable Care Act eyenza ukuthi ubani lobani ose-America ethole ukuthi engene ezibhedlela ebe nempila kahle enhle. Ngakho Obama usebenze kakhulu. Le economy nxa bekhuluma bathi ikhulile ngesikhathi sakhe ngoba le misebenzi emnene. Uyangena ke uDonald Trump, bayamthakazelela abanye ngenxa yombala wakhe ukuthi ngumuntu olikhiwa njalo ngumuntu ovele engwalapha e-America. Sikunazelela ukuthi ngu-businessman, indoda yamabhizimusi, indoda ehamba ithwele ama-suitcase amakhulu ale mali. Yena into afuna ukuyibona isenzakala ukuthi kube le mali eningi e-America, engxenyeni eningi khona futhi izatholwa nguye.
So uma sisikhuluma-ke lapha-ke umnumzana Nare, ngokuthi kambe ubona ngazani umnumzana Donald Trump uyayenzelana neZimbabwe wona ngombono wakho?
Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu nxa becampaigna bayakhuluma izinto abangasoze bezenze, ezenza abantu abazabavotela bebajabulele bebavotele. Eqinisweni akula lutho olumangalisayo oluvela eZimbabwe olufunwa yi-America ngalesi sikhathi. I think into okumele siyinanzelele naleyo ukuthi ama-diamonds bakwanisa ukuthi bathole e-Angola, i-oil bayayithola e-Nigeria. So kumele sibe realistic njengabantu beZimbabwe ngobudlelwana bethu le-America ukuthi esingakuthola kuyini.
Umnumzana Thabang Nare ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Utolo Sihlobo Sithandekayo kasiselaso isikhathi sezemidlalo kodwa lizakhumbula umdlalo olandelayo kuhola elizayo ngo-9 o'clock iZimbabwe inqikilana leSenegal ngomdlalo weAFCON. UNhlanhla Dube uthe umdlalo lo ungaba ngutshikilo bhanqa. I-Algeria leTunisia, iTunisia umdlalo uphele kuyiTunisia 2 Algeria 1. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.